Parizino totarisira kuti zvirwere zvemanyoka zvichawanda nekuti kunowanikwa mvura, mawater sources akaitwa polluted, mvura yakazara kwese. Saka zvirwere zvemanyoka tinozvitarisira kuti zvichatikwirirei. Mumazuva mashoma ari kuteera, 7 to 12 days, malaria ichatanga kupika nekuti mamosquitoes anenge awana pekubhiridhira pakawanda. Saka manumbers emamosquitoes are going to go up, zvichireva kuti kupararira kwechirwere chemalaria kuchawanda. Kumanikaland vange vakati yambukei panyaya dzezvekurima yechikafu. Saka masasama aya akadistroya zvirimwa zvevanhu. Saka nyaya dzenzara dzatanga kubuda kunyanya kuvana vadiki, malnutrition. Saka we need to prepare for that. Vanhu kukuvara nezvaiitika vaieredzwa kwaiita marockfalls, mamudslides. Saka nzvimbo izvinizvi dzakawanda dzisati dzaakunyatsosvikika. Saka pachatanga kuti kwaakunyatsosvikika, tinotarisira kuti tichaona vanhu vanenge vakakuvara vakati o kubva mumadeep scratches kusvika mukutyoka chaizvo mabhonzi emuviri.
Pane zvirongwa zvamuri kuita here imi sehurumende uye zvebazi reutano mukuedza kunyatsoona kuti vanhu vakakuvara vangani uyezve kuti vangapuwa rubatsiro rupi?
Civil protection is leading, ndo iri kutungamira maefforts. Pari zvino it's rescue and recovery. Nyaya yekuti kwekusingasvikike nemugwagwa yenge ichitishungurudza chose. Mahelicopters were dispatched kwamutare ariko mahelicopter, but enge asingagoni kubhururuka nenyaya dzekuti kwekuchinaya visibility. Saka mahelicopters enge akangomira, but nhasi zvakwachena kudai so tinovimba vagona kubhururuka. Ndozvichazonyatsotipa kuona kuti zvakanyatsomira sei, nekuti kunzvimbo dzakaita sana Chimanimani neChipinge kwakanyanya kudamejewa kwekusingasvikiki. Matelefones, macellphones, mamwe enge asingachaende through nenyaya yekuti kwekusina magetsi. Mabase stations akadistroyewa. Saka it's really been a challenge.
Kune avo vangange vakateerera vachiwanikwa ivo vane vana kana ivo vaakunzwa zvirwere zvamataura zvemudumbu izvi zvemanyoka, vanofanira kuita sei? Vangaite sei vari pamba vasati vawanikwa kuti vaendeswe kuchipatara?
Zvinotinetsei nekuti kumwe pavari havasitombogona kubatidza moto wekuti vabhoirise mvura yacho, mawater treatment chemicals. Saka zvinotinetsei kuti unyatsopa advice kumunhu anenge ari pakadaro. Just kungoti can they try to be safe as possible. But mvura yacho inonetsa kunwaka nekuti yese inongoyemadhaka. Saka kutomboti vakachera mvura womboregera yosetla, votraya kuona kuti kana vaine mawater treatment chemicals, vanoshandisa mawater treatment chemicals. Kana vasina kumbotraya kuisesa through some cloth yavanenge vainayo. But it's very difficult kana kusina mawater treatment chemicals. Kana vaakutorwara nemanyoka, salt and sugar solution ndo the best advice kuti vanhengereke vasarasikirwe neupenyu.
Tichiona kuti mataura imi kuti nzvimbo idzi dzakawanda hadzisi kukwanisa kusvikika, mungati imimi pachatora mazuva akawanda sei kuti muwane mukana wokuti munyatsounobatsirawo vamwe kunzvimbo idzodzi?
Nokutaura kwandaita kuti nhasi kwamboti ichenei, saka mahelicopters I'm sure enge ari very busy kuenda out kunorescue vanhu nekudhiriva mishonga nechikafu. And in the next few days ndofunga tinenge taane a very complete picture. Vanhu vanoda mablankets, vanoda chikafu, vanoda mishonga, hembe chaidzo dzekupfeka. Vanhu vakarasikirwa nazvo zvese, masanitary pads kumadzimai, zvakawanda zvinodiwa. We hope we'll be able to move them at a quicker pace now.